pari zvino mutemo uyu wakatoenda kumaprinters kudano kungonotaridzawo kuda kwanga vane proof reading kuti zvakabva kumahouses izvi zvanyorwa here nenzira yakanaka sezvinotarisirwa. Iko zvino stage yatatarisira ndeyekuti mutemo uyu uchiinda kuna president for presidential assent.
Saka zvinozoshanda sei apa kana mutemo waenda kumutungamiri wenyika, nekuti takamboona vakamboramba zvakare kutambira iro bhiri.
Munoziva imi kana maita mutemo separamendi, tinoshanda pamwe chete na president kuti ivo as part of legislature vanokwanisa kuti mutemo maita henyu, asi ivo voti kwete pane zvandisina kuona zvakafamba zvakanaka, kana kuti ivo voisa yatingati veto power yavo kuti mutemo udzokezve kuda timuongorore. Asi pari zvino takaita zvose zvinotarisirwa nemutemo, bumbiro remutemo, constitution yeZimbabwe kana tichiita mutemo.
Asiwo ka tiri kunzwa masangano akazvimirira oga nemasangano makuru akaita seUnited Nations nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu pasi rose vachiti mutemo uyu uchakanganisa zvikuru mashandiro emasangano akazvimirira oga muZimbabwe.
Zvokuti kuna masangano vanoti honorable members vakamiramira kuti aiwa mutemo kana tichimiriri isu hatimiriri vamasangano chete, tinomiriri ruzhinji rweZimbabwe.